atichawana kubva kunyoresa kwatiri kuita. Panozouya yatingati madetails emavhotazi edu ese vakatibatsira kutenda seva ichatibatsira kuzotipepeta mazita evanhu vese iwayo.
Saka yatopinda munyika zvese zvagadzirwa paseva yacho?
Yakatopinda munyika, yakatogadziriswa, yakatosungirirwa yatinoti installation yekuiswa matambo anenge achibatanidza nezvimunjina zvirimo. Iyo yatomira yatooma.
Zvakapedzwa riini izvi?
Zvakapera kundingati kutanga kwaNovhemba takanga tapedza.
Tombotarisa vamwe vaya vaimboti tiri kutyisidzirwa nemasabhuku zvakadaro daro, tiri kutorerwa mareceipt mamamboti maendesa kune mapazi akakodzera kuti vaongorore nyaya iyi. Muri kunzwa kuti kudii pari zvino?
Havasati vatipindura pari zvino, asi takatarisira kuti tichaita zvakare musangano nevemapato ematongerwe nyika, yatinoti mapolitical parties, tombonzwa kuti nyaya iyi ichiri kuenderera mberi here. Kana iri kuenderera mberi, ivo vanotipawo mazano apo ekuti tiimise kutyisidzirwa uku. Tinofungidzira kuti mumasvondo mairi akuteera tenge tane musangano zvakare nevematongerwe nyika, mapato ematongerwe nyika.
Munowanzoita misangano navo kangani ivo vezvematongerwe nyika?
Tinongoita musangana navo apo patinge tangoona kuti pane dambudziko ratida kuti tingotaura navo nezvaro. Tinongodanidzana, zvanga zvisina hazvo kunyanya kuoma, nekuti vanga vachitikangovadanidza vanouya. Iro vakasanganawo shando kwavanenge vachita, vakasanganawo nezvinenge zvichivanetsa, vakatikumbira kuti tisangane. Tinongosangana, saka handingati tine zviga zvekuti tinofanira kusangana pakati nepakati. Zvongoti apo panenge paitika chinhu chekuti tisangane, tinongosangana tobva tataura nyaya yacho.
Chikumbiro chekupedzisira, mungati kudii kune vanhu vasati vanyoresa kusvika pari zvino?
Ndinoda kukumbirisisa zvachose, ndakamirira nezeki kuti avo vanga vachiri kudzungurira, avo vanga vachifunga kuti kuda maelections achaitika, ngavauye vanyorese neuwandu hwavo tione tisvike panhamba yedu yatoda kusvika ye7 million. Neavo vachabva kudiaspora vachauya kuholidhe kuchristmas kuzoona vabereki, ngavasadzokera vasina kunyoresa, ngavatitsvage tivaudze kuti togona kuvanyoresa vari papi.
Sachigaro weZEC amairita makarau pari parunare muHarare. Zvichakadaro, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti ZEC inofanira kuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti mushure mekunge dare repamusoro rati ZEC inyorese vane vabereki kana mubereki asina kuberekerwa muZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien. ZEC yakati iri kumbozeya nyaya iyi uye inotarisira kunyoresa vanhu ava muchikamu chechina mushure mekunge yaongorora mutemo wacho nemutongo uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webhodhi reZESIN vaAndrew Makoni.
Mutongo wakapuwa nedaro tiri kutambira zvikuru seZESIN, nokuti ndozvatanga tiri kugara tichitaura, tichigara tichinyunyuta kuZEC kuti munhu wese ana kodzero yekuvhota anofanira kubvumidzwa kuti arejese kuvhota. Munhu wese anonzi muZimbabwe anofanira kubvumidzwa kuti akwanise kurejesa kuvhota. Asi tinoona kuti maelections ese ekumashure aya vanhu vaizivikanwa nezita rekunzi maalliance, chireva kuti vanhu vane anenge ati vabereki vanogona kunge vakanga vabva kunzvimbo dziri kunze kweZimbabwe kunyanyanyanya muSadak region vanga vari kunzi ivo havakwanisi kuvhota nokuti maalien. Kunyange zvazvo ivo vakabarirwa muno muZimbabwe vari macitizens eZimbabwe. Saka tinotambira mutongo wakatuwa nedare zvakanyanya nemaoko maviri, tifara kuti at least so-called aliens vakukwanisawo kuti vakwanise kuregista uyezve vakwanise kuvhota. Kurudziro yatinayo zvakare ndeyekuti nokuti vanga vatodzambwa nechironga ichi kudhara munzvimbo dzakasiyana-siyana, ZEC inofanira kudzokera zvakare kunzvimbo dzayakabva payakatanga chirongwa kuregistai, ichiregista vanhu vakanga vasarira vese ivavo varegiswe kuti vavhote. Maonero edu vanhu ivavo vakawanda zvikuru.
Vanhu havangasvike uwandu hwakadii?
Vanogona kusvika uwandu hunokwana miriyoni, vanhu vakawanda. Sokuziva kwenyu, mumapurazi mese umu vanga mune vanhu vatingatiwo vanga vane maparents aibva kuMalawi, aibva kuZambia nedzimwe nyika dzakatikomberedza, mapurazi kunyanya, uyezve nemamwe mataunships edu atinawo muno akaita sevana muLobengula, vana muFakose, vana Mbare, vanga vakawanda vevanhu vanonzi vaibva kunze kwenyika.
Tichi tarisa unyayo ivo vezek varikuti vano danguwa ikuti vambotanga vazeya mutongo iyoyo zvekuti vanga vachifunga kuti pada panozotanga chimwe chikamu chavo imwe phase ndo yavanozoti vatange kunyoreswa munoti kudini mashoko iwayo.
Tinoti handizive kuti chiri kuvakanganisa vezek chii kuti vaite kuti mutongo iyo uimplementwe izvozvi nokuti hapana chinonetsa apa. Mutongo wanga wakanyatsonyorwa zvakanaka kuti chinongodiwa ndechekuti munhu yaanongoenda ane chitupa chake chakanzi ADN uyezve nebirth certificate rake neproof of residence ongorejistrawo sekurejistra kuita wamwanhu wese. Hationi zvinhu zvakaoma ikapa ndoshaya kuti kuzeki chaindida kuziva chacho chinyi. Haisi kubvuma here kuti vanhu vamazimbabwe edu, haisi kubvuma here kuti vanhu havane kodzero dzokuvhota. Constitution yedu inoti munhu wese akabarwa muzimbabwe, munhu wese anonzi Zimbabwe ane kodzero yekuvhota.
Sachigaro webhod reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muJapan tinodzokorora vaive chipangamazano chemutungamiri wenyika tinoregerera vatereri. Nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka asi vamwe vachiti haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuenderera mberi nehurukuro iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu avo vakarerekeravo kuZANU-PF uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Chinokosha kutanga-tanga ndechekuti vamunangagwa vatungamire hurumende nevanhu veZimbabwe nenzira yakasiyana nezvaiitwa navaMugabe. Kureva kuti ngavatungamidze kuremekedza kodzero dzevanhu, ngavatungamidze kugadza makurukota, vanhu vane unyanzvi vanoziva basa, kwete vanhu vanenge vachipuwa masimba nekuda kwekuti kuda zvichida vanotsigira musangano kana kuti vanotsigira vamunangagwa kana kuti vari kumauto. Uyezve ngavakurumidze kuisa hwaro hwekuti nyika yeZimbabwe iende kusarudzo dzakanaka. Rimwe dambudziko riripo nderekuti mauto anyanya kupindira muzvematongerwo enyika. Ngavawane nzira yavangaita kuti simba rekutonga muZimbabwe risabva kumauto asi ribve mukuvhota kwevanhu vachitaura musarudzo kuti vanoda kutungamirwa nangana. Saka mukana wavainawo ikozvino ndewekuti ngavamutsurudze upfumi hwenyika nenzira yakatsarukana inotaridza kuti utungamiri hwenyika ndihwo utungamiri hwenyanzvi, kwete hwevanhu vanongoti pamberi nemusangano.
Munoonawo senyaya yevachirumanzo?
VaMavhinga vataurapo zvakanaka chose. Dambudziko rinongozovapo muruzhinji rweZimbabwe inyaya vanongoti mahuman rights. Ipapa panoda kuti panyatsokuongororwa kuti kavachiti mahuman rights anani uyezve mahuman rights zvichireva kuti kudini. Ndoti yangu izvozvo, but ndokungidzira kuti president vamunangagwa kana chirwa nezvamahuman rights vatanga nenyaya youmbavha nokubva vati tarisa kahama yangu hatidi kutatanidzana. Pa 3 months dzimwe dzimitatu chiunza zvangaifanira kuti zvinge zvichigara muno, asi kana waramba hako usazodini usazoti takaipa. I think kuno munhu ane nzeve dzokuda kuteerera asingadi kuita pachongo atingati macrobatics okuda kuzvidza wakangwara kana kuita sei ndofunga anzwa. Ndoenda pane nyaya yavataura yamasoja yekuti masoja asapindira mui mutongi wenyika. Handizivi kuti vaMavhinga shuwa vasaita sokuti havana kuzvagwa munyika ino, ende vasaita sokuti chinonzi soja havachizivi. Kuda maybe ndingapa mufananidzo wekuti soja kuti titi sezvaitwa naSmith kuti magandanga hataiti isusu chii vana mukoma. Handimaona nyika ino kuti inge iri free yakasunungugwa namasoja. Saka nyaya yekuti anzi masoja asapinda mupozisi handizi kuti vanhu vanozviwanira kupi izvozvo. Vese magenerals varipo iye zvino vakaenda kuhondo vachijoina vachitiri kuda kurwira rusunungugo kwenyika yedu. Saka nanhasi iye zvino masoja anongorwa achisunungura vachida kuti revolution irambe ichienda mberi. Hazvigoni hama dzangu kana tiri vanhu vanoda kutaurana chokwadi kuti nhasi ungati masoja eZimbabwe asiyane nepolitics. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo, ndo chokwadi chocho. Saka isusu seZimbabwe ngatizivikanwe kuti maZimbabwe vanoita politics dzavo idzi, full stop. Nokuti kuti tikope zvinoita dzimwe nyika. Dzimwe nyika hadzina kumbogwa hondo. Saka ukataura nezvehondo kwavari hazvina meaning. Vanotaura kuti what do you mean?
Vamavinga.
Ko zvino nai vachiri mhanzu. Kana tikati masoja ndo vanotonga, saka tinogoitireiko kubata vanhu kumeso tichiti kunoitwa sarudzo? Sarudzo dzinogova dzenyu. Nekuti sarudzo inongoreva kuti munhu abva zera asvika makore gumi nemasere ane kodzero yekunotaura kuti ndoda kutungamirwa nangana. Ndo chekutanga. Kureva here kuti kuZimbabwe muutongi hwechichetera haushandi, kuno utongi hwechiuto. Ngazvingobudwa pachena. Ndo chechepiri. Uyezve chetatu ndechekuti ko ivo vana mukoma vakarwa hondo tinovatenda, ko zvavava vana sorojena zvavava kupera, kureva here kuti vachaenda kwamupiga nebwe nenyika
yeZimbabwe?
Iita kumubvunzo wakanaka chose, but zviripo ndezvekuti kana tichiti vana mukoma, haziri kuti vana mukoma vakange varipo sinzi ava vapinda maseng point in 1980 nanhasi vachiriwo masoja. Handizvo iye zvino tina maMPs, tine vanana vana Chamisa havana kumbobva hondo, but they are MPs and vanotuve maprisoner wamwe maparty. Ende kuhwina kwavakaita vana vaChamisa vachiva neconstitutions yavo ndiyo demokrasi yacho. Saka vedwei tisaramba tichitsogoredza maconcepti kana maideas ava edzimwe nyika. Ngativeivo nezvedu samaZimbabweans kuti aya ndo matongero atinoda. Kana vana mukoma vava masorojena, zviri kuna vanhu kuramba vachivadairi kana kuvaramba? Apa ndiri kuda kungotaura nenye yekuti ngatisiyanei nenye yekuti yei masoja apindira mupolitics, yei masoja apinda. Iye zvino nhasi munhu wese asiri kufara here nenyaya yamasoja yavo? Nhasi uno iye wamazinga hamusiri kufara here nenyaya yamasoja? Mungondipindira pakuti hongu kana kuti kwete.
Vamavinga
vachiri manzu, inini izvozvi hana iri kubika mananga. Ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata puta haisiyo. Hazvidzo zvakaenderwa kuhondo. Handiti kuhondo zvainzi one man one vote, ndo yakanga iti imwe donzo rekuenda kuhondo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDewa Mavhinga vanovagweta rekodzero dzevanhu. Manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumhanzu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF. VaMavhinga vanga vari kuSouth Africa, vachirumhanzu vari muHarare. Kambo Shon Timba kubva kuna Suluman Chimbetu tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mauto anonzi achiri kungoramba ari mumugwagwa, kunyange hazvo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatenda kusiya basa kare kare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatambisa mukana wekuti nyika ifambire mberi nekusadoma vanopikisa mudare ravo remakurukota. tamba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.